Zvino zvandinoona pasi pano zvinoshamisa. Zvino zvandinoona pasi pano zvinoshamisa. Mhepo kufuridza ichienda kwainoendawo. Isu tigere pasi pano hapana kwatinoenda. Zvinoshamisa, zvinoshamisa, oh, zvinoshamisa, zvinoshamisa.
Basutu babuletse bare pempe alapisa moto hama kesa bare sebone tula bore ledi ten hayona hua baba batu batu ba lime mutu vichino kiri kina gatswe nsetalana kishaka
Ndezvo penyu wedu, ndezvo penyu wako, ndezvo penyu wedu, ndezvo penyu wako, zvinoshamisa. Rega zvakadaro, rega zvakadaro, rega zvakadaro, rega zvakadaro, zvinoshamisa, 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 oh, zvinoshamisa. Shamisa.